Vachitaura pamusangano waitirwa pamuzinda weZEC, Justice Chigumba vakurudzira mapato aya kuti amhangare nyaya dzemhirizhonga kumapurisa pamwe nemamwe mapazi anoona nezvesarudzo akaita seZimbabwe Human Rights Commission. Mapato akawanda apinda musangano uyu anoti haana kufara nekuti musangano wacho waitwa kwenguva pfupi uye havana kuwana mukana wekutaura zvichemo zvavo zvose. Vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo muMDC inotungamirirwa naProfesa Walsh Mincube vaHenry Chimbiri vati hapana zvakawanda wanda zvabuda musangano kunze kwekuziviswa chete kuti Justice Chigumba ndivo vavesa chigaro weZEC. Vachimbiri vatiwo vafara kuti Justice Chigumba vataurawo kuti nyaya yekunyorwa kwemavota registration slips imhosva.
Vangotaurwa nyaya yemaresiti chete kunze tati imhosva anenge awanikwa achidimanda kuti ngaasungwe. Ndo zvandangonzwa chete, ndo chete point 1 yangotaurwa chete. Hatiziviwo kuti mapurisa achatenderana nazvo here kana vachaita basa ravo here. Inonzi implementation.
Mutungamiri webato re1980 Freedom Movement Dr. Francis Dana vati vakwidza chichemo chekuti pane nyika dzekunze dziri kupindira musarudzo dzemuZimbabwe nekupa zvinhu zvakaita semupunga kune mamwe mapato. Vati izvi zvinokonzera kusagadzikana munyika uye havana kufara nemhinduro yavapiwa nasachigaro weZEC.
Is this a complaint that I raise as a political party? Tati, we cannot just say there is political violence without saying they are also sponsors of political violence. We're saying they are foreign organizations, Barukupa Rice, Barukupa Paraffin in Maro areas. All those actually they are influencing the ultimate outcome of the election. So when we say that to the ZEC chair lady, she actually brushed us aside. And Avana, it is just a personal opinion.
Nhengo dzakawanda dzebato rezanu PF ndidzo dziri kufamba dzichipa vanhu zvinhu zvakaita semupunga mumatunhu akawanda munyika uye mapato anopikisa anoona sekuti kuita izvi kutenga mavhoti. Vada navati ZEC inofanira kuongorora nyaya iyi vachiti pari zvino kuAmerica kune mutauro nenyaya yekuti Russia yakapindira musarudzo dzenyika iyi. Vakawanda vapinda musangano uyu vanoti havana kufara kuti havana kupiwa mukana wekutaura zvichemo zvavo zvose uyewo vati vange vachitarisira kupiwa chikonzero chakaita kuti vaimbovesa chigaro weZEC Justice Rita Makarau vasiye basa. Munyori mukuru mubato reUnity Party vaObert Makaza vanoti havana kufara nekuti musangano wanhasi watora nguva pfupi pfupi.
Ndofunga taita about 40 minutes 40-45 minutes musangano uchibva waklozwa zvingonzi I'm rushing somewhere. Of which munhu wese papera musangano hapana abuda imomo ane mufaro, hapana abuda imomo agutsikana nekuti mibvunzo yedu yatachida kuvhunza hapana chavhunzwa. Zvese ungachingoinjoza nekungotudzwa kuti zvakati nezvakati, but chatinoti chabuda pamusangano yacho hapana. Ringori bhazi rangochinjwa driver, but same system ndiyoyo, hapana chachinja pane zviri kuitika. Same system yekurigwa kwaiita ZANU PF sisimu yavarungoshandisa nhasi.
Pari zvino pave nemapato ezvematongerwo enyika anodarika makumi masere akanyoresa kuZEC. Nguva nenguva ZEC inoita musangano nemapato aya kuitira kuti pakurukurwe nyaya dzesarudzo uye Justice Chigumba vakurudzirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti atevedze zvaakabvumirana kuita muchiga chaakaita chesarudzo chePolitical Parties Code of Conduct. Nyika inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramendi nemakanzuru mukati memwedzi mishomanana inotevera uye ZEC yatove mushishi yekugadzirira sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.